Sunny Side of Sports.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi kuri musi wechishanu kurume 19, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi dzezveutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekushomeka kwevanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Vadzidzi vobayiwa nhomba yeCOVID-19 vasati vadzokera kuzvikoro svondo rinouya. Mutumbi wemutambi aive nemukurumbira Eninhira uri munzira kuenda kuHarare kuitira kuti uzonovigwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi dzezveutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekushomeka kwevanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kunyange hazvo pave nezvirongwa zviviri zviri kufambiswa nguva imwe chete zvinoti phase 1 nephase 2. Nezuro vanhu vanokwana 335 kana kuti 395 ndiwo chete vakazvipira kubayiwa nhomba iyi kuchitiwo nemusi wechitatu vanhu 51 kana kuti 57 ndivo bedzi vakabayiwa nyika yose. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kubva patanga chirongwa ichi wakasvika nezuro pazviuru 42 kana kuti 40,002. Phase 1 yakanangana nekubayiwa kwevashandi vari mune zveutano, mapurisa nemauto pamwe nevanoshanda kumiganhu yenyika kuchitiwa phase 2 iyo yakaparurwa nezuro ichinanganawo nekubayiwa kwevarayiridzi, vashandi vemumahotera, vakwegura pamwe nevemakereke. Hurumende yakazivisa kuti ine tarisiro yekubaya vanhu mamiriyoni 10 senzira yekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana. Asi mukuru wecommunity working group on health Vaitai Rusike vanoti havaone hurumende ichisvika pamamiriyoni 10 ainotarisira kunze kwekunge yashanda zvakasimba nemasangano evashandi mukushambadza nhomba iyi kuti itambirike muvanhu.
Tichitarisira kuti dai hurumende yatanga yagadzirisa zviri kuita kuti mafrontline health workers vashandi vezveutano vasanyatsogamuchira urongwa hwekubayiwa nhomba tisati tatanga kubaya vamwe vanhu vese. Iyo nhau yedzidziso iyoyo yakakosha. Inini yezvinezvi ndiri kutobva kuromonzi kwananga ndichitaura nemavillage health workers vanambuya utano. Pari kutoratidza kuti pane dambudziko rakakurisa kana iri nhau yedzidziso. Saka kana tisina kunyatsogadzirisa iwo matambudziko ekushayikwa kwezivo kune veruzhinji, ndiri kuona pachaita dambudziko rekuti tinogona kuzorasikirwa nemamwe mavaccines ayo anogona kuzosvika kana pakushata. Tinogona kuzoitawo futi dambudziko ratiri kutya rekuti vamwe vanogona kuuyawo bayiwa nhomba yokutanga vozotadza zvikare kana kudzoka. Sezvo muchiziva kuti iyo nhomba iyoyi yesainofani munhu anofanirwa kubayiwa majekiseni mairi.
Saka zvingagadziriswa sei izvi varusiku?
Kana tisina kunyatsogadzirisa nhau yekushayikwa kwedzidzo, tisina kunyatsogadzirisa matambudziko ekunyatsogamuchira kweveruzhinji iyo nhomba iyoyi yesainofani, ndiri kuona tinogona kuita dambudziko rekuti kuzobaya vanhu vanosvika 10 million zvinenge zvichitarisirwa kunzi tisvitse yavanoti herd immunity, panogona kuita dambudziko rakakura ipapo.
Hurumende yakaparura chirongwa chephase 2 chiri kubaya varayiridzi nevashandi vemumahotera. Tingatarisira here shanduko pauwandu hwevanhu vari kutora nhomba iyi?
Zvinenge zvaakuenderana nekuti hurumende zvakaita sei nevatungamiri vevarairidzi iri kusenzawo sei naivo vatungamiri vemahotera ivavo kuitira kuti pavanotungamira vacho vange vachipihwawo zvekare chivimbiso chekuti nhomba yakavakosherei nhomba yakanakirei sei vachifanirwa kuti vabayiwe kuwanikwa kugamuchira kubva kune vanhu ivavo asi kana pasina kunyatsoitwa kuyananisa nekujekesa iyo nhau yekukosha kwenhomba ndiri kuona pachaita dambudziko kuvadzidzisi ikoko dzidziso haisati yanyatsopinda tinoziva kuti kuvadzidzisi kune anonzi maschool health masters ndivo vatanga tichitarisira kuti dai varivo vachipa pamberi nekuda kuti maschool health masters ndo vanotungamirawo zvekare nhau yedzidzo yezveutano muzvikoro saka kana ivavo vasina kunge vatanga vapiwa dzidziso panogona kuita dambudziko kuti ivo vakwanise kunoconvinsawo mamwe maticha nevamwe vashandi vemuzvikoro kuitira kuti vauye neuwandu hwavo tikwanise kuwedzera nhamba inenge ichitarisirwa asi ndiri kuona panoita dambudziko nekuda kwokuti dzidziso haitangi yasvika pagraund.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare kugoromodzi nestudio 7. Taedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri avo vati zvirongwa zvekubaya vanhu nhomba zviri kufamba hazvo zvakanaka uye vakaparurawo zvirongwa zvekukwezva veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi izvo zvavanoti zvava kuita kuti vashandi vari muboka rezveutano vakawanda vatambire nhomba iyi. Chipatara cheparere nyatwa chinoti huwandu hwevana vemuzvikoro zvepasi nezvepamusoro vari kuvhenekwa COVID-19 pachipatara ichi huri kukwira zvichitevera chikumbiro chezvimwe zvikoro chekuti vana vechikoro vanofanira kudzoka kuchikoro vaine magwaro anoratidza kuti vakaongororwa. Godwin Manguzha anoti panyaya inotevera.
Kuremba kunge zvimwe zvikoro zvazivisa kuti zvinoda kuti vadzidzi vadzoke kuchikoro vaine zvitupa zvinoratidza kuti vakavhenekwa utachiwana hwecoronavhairasi. Chipatara cheparenyatwa nesangano reHigh Life Foundation vakatanga chirongwa chekuongorora vana vemuzvikoro izvi pamwe nekuvapa zvitupa izvi kana kuti maCovid test certificates. Pasi pechirongwa ichi vadzidzi vanoenda kuparenyatwa nemagwaro anoratidza kuti vadzidzi vobva vaongororwa pachena vobva vapiwa maCovid test certificates. Mukurano nezveongororo iyi zvakare vari chief scientist pachipatara ichi Valoid Bora vanoti chirongwa ichi chisati chatanga paiongororwa vana vari pasi pemakumi matatu pazuva asi kubvira pavatanga chirongwa ichi nemusomuvhuro uwandu hwavo hwakwira kusvika pazana kana kudarika.
Then tichizobvapo tikazoona vanhu vaakuchiinkriza kuma118. Tichitarisa mazera acho tinoona kuti mudiki enge aine gumi nemairi mukuru anga aine 45 years old kurova makumi mana neshanu. Saka ndikangonzi tiri kukaptura vese seprimary zvese nesekondari kureva kuti awareness iri kufamba zvakanaka.
Vabora vati kunyange hazvo vari kuvheneka vadzidzi veprimary kusvika kuyunivhesiti vakawanda vari kuvhenekwa ndevemuzvikoro zvepamusoro vati vanofara nezviri kuitika vachiti donzo rechirongwa chavo kukurudzira veruzhinji kuti vaongororwe pamwe nekubayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19.
Kureva kuti nyaya iripo ndeyekuti tingoraisa awareness kuti ichenjedzo maererano nenhau yecovid denda ririko mazuva ano.
Pachavabvunza kuti vachapinda muzvikoro here vachivheneka vadzidzi vabora vati hapana urongwa hwakadaro asi vati kana nguva yacho yasvika vachazviita. Munyori mukuru musangano unomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union vatatuana Chichirika vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neHigh Life Foundation zvakanaka chose asi ongororo idzi dzinofanira kuitwa muzvikoro.
Zvinoti neveHigh Life Foundation vari kutesta vadzidzi pachena asi chishuviro chedu kuti hurumende uye zvikoro zvigone kuita izvi mumaprovhinsi ese nekuti vadzidzi havagari muHarare.
Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati kunyange hazvo zvakanaka kuvhenekwa Hausi mutemo hurumende wekuti vana vavhenekwe vasati vapinda muzvikoro.
Aiwa, hurumende haina kubvira yataura zvemacovid certificate izvozvo. Hatingarambidze vana kuenda kuzvikoro kana kudzidza nenyaya yekunzi auye necovid certificate. Bazi reprimary and secondary education harina statement yarakaburisa kana kwara yarakaburisa yekuti chikoro chega chega chinofanirwa kunge chiri kuda covid certificate kune vadzidzi. Vadzidzi vanofanirwa kuenda kuzvikoro vandodzidza. Tine atinoti standard operating procedures edu.
Vandoro vati bazi ravo rakaisa hwaro kwekuti vana vadzokere kuchikoro vachitevedza zvese zvinodiwa ne World Health Organization pamwe nebazi rezveutano. Vana vese vechikoro vari kudzokera svondo rinouya, kwozotiwo zvimwe zvikoro zvepamusoro zviri kuvhurawo svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudya.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Mubatanidzwa wemasangano emadzimai munyika Women's Coalition of Zimbabwe unoti uri kufara nekugadzwa kwaitwa amai Samia Suluhu Hassan semutungamiri weTanzania zvichitevera kushaya kwavaJohn Magufuli nemusi wechitatu. Amai Hassan vachange vari kutungamira Tanzania kudzamara sarudzo dzaitwa muna 2025 sezvinodiwa nobumbiro remutemo yenyika iyi. Sachigaro Women's Coalition in Zimbabwe, amai Eva Nice Munando vanoti kugadzwa kwaamai Hassan semutungamiri weTanzania kuchabatsira mukusimudzira mabatirwo anoitwa madzimai munyika iyi nekunze. Amai Munando vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzidza kubva kuTanzania makoshero akaita kugadza madzimai pazvinzvimbo zvepamusoro. Vanoti vanoshuwira kuti mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe achagadzwa mushure mekusiya basa kwakaitwa navakembo Mohadi achange ari mudzimai. Vanoti sangano ravo rakatonyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa richivakurudzira kudoma munhukadzi pachigaro chisina munhu muhurumende ichi. Asi bumbiro remitemo yeZimbabwe harina zvakajeka zvarinotaura panyaya yevatevedzeri vemutungamiri wenyika kunze kwekukurudzira kuti pave nekuenzaniswa kwevanhurume nevanhukadzi muzvigaro. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mshanganya uye weStudio 7.
Isu sesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe tinoona sekuti ichi chiitiko chinofadza uyezve chiitiko chinosimudzira mweya yedu madzimai tikatarisika nyika yerose pasi rose. Uyezve toda kuti makurukote kune mhuri dzekuEast Africa ende ndinoona sekuti hurumende iyoyo yekuTanzania yaita chinhu chakanaka nenyaya yekuti madzimai tikatarisa even muhistory yeTanzania vakanga musati mamboitawo mudzimai ane chigaro chiri pamusorosoro kudaro. Kunyangwa amai avanga vari mutevedzeri wenyika. Saka ndinoona kuti kusimudzirwa kwavaitwa uku aiwa kwaita chikamu chekuti madzimai emutanzania kana kuti emuEast Africa vachaona semucherechedzo wekusimudzirwa uyezve nekudokairira kuti naivowo vazvisimudzire pachavo nekuti amai ava vapinda pautungamiriri hwepamusorosoro uyezve ndinoona sekuti vachafambisa zvido zvemadzimai nekodzero dzemadzimai kune zvakanaka zvisinei nekuti tinenge tichibva kumasangano ezvitendero zvakasiyana-siyana asi ndinoona sekuti Tanzania yatungamira nemucherechedzo muEast Africa kuti zvinogoneka mufunge madzimaiwo anogona kutopinda pachidano cheutungamiriri hwepamusorosoro uyezve vagokwanisawo kuzosimudzira madzimai nemucherechedzo wakadaro.
Zvii zvamungati imi semasangano emadzimai zvinofanira kuitwa naamai Hassan vachingotora matomu munyika iyoyo yeTanzania?
Ndinoona sekuti amai Hassan vane chitsambe, vari kupinda vane chitsambe nechekare nenyaya yekuti tinoona kuti madzimai tikatarisa kuutungamiri hwanandichitaura madzimai achiri mashoma kunyika yeTanzania uye zvekuEast Africa kana takakutarisa. Saka ndinoona sekuti vachachorawo zvechikamu sekuti vasimudzirewo madzimai apinde pazvinzvimbo zveutungamiriri uyezve pazvinzvimbo zveupfumi kuti vakwanise kunge vachipindawo muzvikamu izvozvo. Saka amai Hasani vari kutosvika zvinhu zvakamira manyama amire nerongo. Ende ndinoimba kuti muone iwo wanawo zvekuti vachasvika vachisimudzirawo madzimai. Madzimai kuTanzania kunyangwe nekuEast Africa pari kufara ende vane tarisiro zvekuti amai Hasani ka vanokwanisa kuzoona kuti madzimai akosheswawo uye vasimudzirwa. Uyezve kodzero dzavo nekuti ndikuona nyaya yezvitendero kuEast Africa ndiro takamboita dambudziko rakanyanya rekuti madzimai anga achiri kutarisirwa pasi. Asi chinoreza kuti kupinda kwaita amai ava vari kunonzi kupaza zvidziro zviya zvinodzvinyirira madzimai zvinonzi patriarchy pachirungu kuti madzimaiwo aiwo anotokwanisa kutoita chimwe chinhu kutungamirirawo vachinjewo mitemo iyoyo inodzvanyira madzimai kuEast Africa.
Ko panyaya yeCovid-19 munoona vachizoibata sei?
Ini ndinoona sekuti amai Hasani vachakwanisa kuibata zvakanaka nenyaya yekuti Tanzania panyika dzese tingangoti dzemuAfrica ndivo vakanga vachiri kumashure panyaya dzekugamuchira kuti COVID-19 iriko sedenda chairo rinobata vanhu. Saka ndinoona sekuti panguva ino yauya vane basa zhinji nekuti hwaro hwavo hugozikanwa nevanhu vose pasi rose zvakanga zviri zvishuwo zvevanhu vese kuti pazvo kuti amai ava kana kuti Tanzania ishaita seiko pakupedza dambudziko iroro recovid nekutiwo mune imwe nyaya tinonzwa kuti dambudziko iroro ririko. Asi mutungamiriri akanga aripo akanga asina kurigamuchira kuti dambudziko ririko nezvechokwadi munyika yavo. Saka amai Hasani ndinoona sekuti yanguva yavo yekuti vachiratidza nyika yerose kuti ivo vari kufungei semunhu achangopinda pachigaro uyezve vachadii kuti dambudziko iri ringe richikwanisa kupedzwa munyika yekwavo ikoko uyezve vachiita semucherechedzo kunyika yeEast Africa.
Pane zvingadzidzwawo neZimbabwe here pane zvatiri kuona zviri kuitika muTanzania izvi?
Zimbabwe ine zvakawanda kuzvekudzidza. Ndinoona sekuti ine zvauyawo panguva yakanaka apo isusu Women's Coalition of Zimbabwe tiri kutotiwo ngapave nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika wemunhukadzi. Saka Zimbabwe ine chekudzidza kuti panongoshaya mutungamiriri uyu wemunhurume kunyika yeTanzania, Tanzania haina kumira kana kufunga kaviri pakugadza mutungamiriri uyu kana kuti munhukadzi kana kuti zvadii. Vakangoona zvakakodzera kuti ngavatedzere bumbiro ravo remutemo. Ndinoona rinovimba kudaro kuti vanobva vangoti vasati vatovigwa mufunge chimbi yotoitwa kuti mai votogazwa pachigaro iwa. Saka ndinoona kuti Zimbabwe ine zvidzidzo zvakawanda zvaingagona kuwana ipapo.
Vanga vari sachigaro vemubatanidzwa Women's Coalition of Zimbabwe amai Eva Nice Munando vachitaura vari parunhare naMarvelous Nyauye weStudio 7 vari muHarare. Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weUganda Yoweri Museveni vari kuendesa kumatare sangano renhau mushure nekunge raburitsa nyaya yekuti vaMuseveni nevamwe vavo muhurumende vakabayiwa nhomba yeCovid-19 chikamu chekutanga chenhomba yeCovid-19 chisati chapinda munyika iye. Asi sangano renhau reMonitor Publications runoti richarwa semvunda mumatare kana kutaurirana kukatadza kugadzirisa nyaya iyi. Magweta ari kumirira vaMuseveni anoti asvitsa magwaro avo kumatare edzimhosva achida kuripwa nedepanhau reDaily Monitor. Nhengo dzeDemocratic Party mudare reSenate muAmerica dziri kuzeya mitemo inobata dare iri kuitira kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasanetseka mukuti urongwa negwara ravo zvitambirwe nedare iri. Nhengo idzi dzinoda kuti pabviswe urongwa hunopa mukana wekuti dzimwe nyaya dzisavhoterwe kana kuti filibuster. Urongwa uhu hwagara huchishandiswa kwenguva yakareba, hwakanaka nebato diki mudare iri kuti rivewo nechekuita mukuumbwa nekutambirwa kwemitemo mudare iri. Hama neshamwari dzemudzimai aiita zvemitambo muZimbabwe nekusouth Africa Annie Nhira uyo akashaya musi wa11 kurume dzaita munamato muRandsburg muSouth Africa wekurangarira mufi mutumbi wake usati waendeswa kuZimbabwe. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Munamato uyu waitwa nevashandi vekambani yenyaradzo uye wapindwa nevanhu vashoma. senzira yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Vazhinji vange vachiona munamato uyu pa YouTube. Vanhu vataura pamunamato uyu varumbidza mire vachiti aive munhu anetsika, aizvininipisa, aishanda nesimba uye aishushikana nekutambura kuri kuita zvizarwa zveZimbabwe kwese kwese kwazviri. Vachitaura pamunamato uyu vaShelton Chiyangwa vatisahwira wavo nhira akauya kuSouth Africa achiita mabasa akasiyana siyana aisanganisa kutengesa madhoiri kuitira kuti ararame. VaChiyangwa vati vakasangana nanhira muPort Elizabeth muSouth Africa muna 2008 vakamuona ari munhu aikoshesa upenyu hwake.
Imbai tingati munhu aive akazvininipisa pazvinhu zvose zvaaita muupenyu hwake. Imbai munhu aive aine ruzivo nezvinhu zvaaida kuzoita muupenyu hwake. Kushanda kwose kwaaiita aigara achitaura kuti ari kushanda kuti agozotanga basa rake remaoko, aachatarisira kudzokera kuZimbabwe kana kuda kunopfuurira mberi nezvekuekta kuZimbabwe. Chokwadi kwokuti akanga asangana nematambudziko akawanda akataura aimushungurudza zvakazati azosiya kusvika 263. Nyaya dzaitaura dzaisuwisa dzairwadza, saka akabva atora danho rekuti auye kuzotsvaka
VaChiyangwa vati nhira akange asingadi zvinhu zvisina maturo uye aibuda pachena kana achinge aine zvinomunetsa. Vaenderera mberi vachiti nhira akange asisina hanya nekuenderera mberi nekuve mutambi nekuda kwekuti ange achisangana nematambudziko akasiyana siyana. Vachitaurawo muRandburg amai Hamandawana vatiwo nhira aive munhu aifarira kunamata.
Ini nhira ndakatanga kumuziva ndiri paPort Elizabeth, auya kuchurch kwedu aunzwa nemwanakomana wangu tikanamata naye 6 to 7 months or a year ndichanyatsozivi, but mwana akanaka, aiva ari mwana anoteerera. Still remember ndichitomutora ndikamuisawo mutimu yedu yehosting yepasangano pedu yekuzwi the Living Waters yatakanga tiri. Akashumirawo zvikuru kuLiving Waters, ikoko akashumira ari kubato ratino tiri hosting team rekubata vaenzi.
Mutumbi wanhira watakamotikari yenyaradzo zvokuti watove muZimbabwe uri munzira kuenda kuHarare. Nhira mukurumbira muZimbabwe kubva kutanga kwa 2000 apo akaita mitambo nestudio 263 ari vimba ijari. Muna 2008 nhira akaenda kuSouth Africa uko akave mumwe wevatambi mumafirimu akasiyana siyana anosanganisira The Rapist, Ndafunga Dande, Zabalaza neMutual Friends. Kunyange hazvo nhira aifarirwa nevanhu vakawanda vanoteerera nyaya dzemitambo. Muna 2017 akatosora nawo nevanhu vakawanda apo akanyorera hurumende yeZimbabwe kuti irambidze mumwe mutambi wemuSouth Africa, Zodwa Wabantu, kuti apinde muZimbabwe kuzove mutambi mumitambo yeHarare International Carnival. Hurumende yakatambira mashoko anhira, Zodwa akarambidzwa kupinda muZimbabwe. Nhire akashaya sondo rapera ave nemakore makumi matatu nemasere, uye mutumbi wake ucharadzikwa muHarare kunyange hazvo pasati patarwa zuva raacharadzikwa. Nhira akafa nenzira inorwadza mushure mekurwiswa nevanhu vakamutorera nechisimba zvinhu zvaainge anazvo. Mapurisa emSouth Africa haasati asunga vanhu vakakonzeresa kufa kwanhira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Munhau dzemitambo. Sangano rePremier Soccer League ratanga nhasi kunyoreswa kwezvikwata nevatambi vachange vachitambira zvikwata izvi mwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele rinoti PSL yavhura kunyoreswa kwevatambi kutanga nhasi yakatarisana nekutanga kwemitambo yemwaka uno. Izvi zvauya mazuva mashoma shoma hurumende yabvumidza kudzoka kwemitambo ine kusangana kwakanyanya kusanganisira nhabvu. Asi vaNdebele vati mitambo ichatanga chete kana vapedza kuita ongororo yedzinhandare pamwe nekupfungaidza kubva kuchirwere cheCovid-19. Sachigaro weDynamos vaIsaiah Mfurutsa vati vachaendesa mapepa avo nemuvhuro kana vapedza kuunganidza vatambi vavo vemwaka uno. murairidzi wavo Tondera Indiraya akabuda pachena kuti chikwata chake chinoda kugadziriswa zvakasimba sezvo chasaririra zvakanyanya mugungano iri.
Haizi secret kuti timu yedu vamirira yakaita iko zvino haina kunyatsomira zvakanaka, saka tichati nhongei vatambi vakati wandei vatichaisa muchikwata chedu kuti vatichisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zviripi zvepamusoro zvakaita sanana Cape United, FC Platinum, iwo avava na Highlanders avo vane makore akati kuti maplayers avo ari pamwe chete achitamba.
Nhabvu munyika yakapedzisira kutambwa musi wa16 Mbudzi 2019 apo FC Platinum yakatora mukombe weleague kechitatu takateverana. Muteveri wemutambo uyu vaAlfios Macheka vanoti FC Platinum ichatora zvekare mukombe uyu mushure mekuita gadziriro nekukwikwidza kwayakaita muCAF Champions League.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziriro yakanaka. Gadziriro yavo yakanaka kuti munomu inotora league zvakare.
Zvimwe zvikwata zviri kutarisirwa kukwikwidza zvakasimba kuti zvitore mukombe uyu iChicken Inn, Cape United, Highlanders neDynamos. Vamwewo ndivo vanoti veruzhinji vasadherere maSugar Sugar Boys eTriangle neZPC Kariba. Pamusoro pemakwikwi ePSL, zvikwata gumi nezvisere zviri mugungano iri zvicharwira zvekare mukombe wechibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzekurwisa COVID-19.
Tarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyanzvi dzezveutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekushomeka kwevanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Vadzidzi vobayiwa nhomba yeCOVID-19 vasati vadzokera kuzvikoro svondo rinouya. Mutumbi wemutambi aive nemukurumbira Eninhira uri munzira kuenda kuHarare kuitira kuzovigwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 19 kuMbimbitho 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni. Kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo umele bahlatshwe. Yobusitshwa babalisa abafundiswa bani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi nje vele uyantenga ntenga. Ungathi into nje yenzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba.
Ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wecoronavirus eliqale izolo. Iqhubekela phambili.
Iphuve lihle elakhe unkosikazi wasana. Iphuve point and sure ukuthi she can actually take the lead and lead her country. Umugufuli tried to be friend leader, obe to some extent dictatorial. Bona bemthanda ngoba asibonani ke ukuthi yena unkosikazi wasana uzenza kanjani.
Ele Tanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela. Ubuchona kukamnumzana John Magufuli kuthange. Kuliviki kuhlelo Woza Friday, silomculi odabuka eNtabazinduna, uThandazani Sibindi, owazakala ngokuthi ngiphazamisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abagoqela ababalisi, abafundisi, lasebekhulile iJackson yokuvikela umkhuhlane wecoronavirus oluqale izolo phansi kwehlandla lesibili, luqhubekela phambili elizweni kodwa bakhanya belokhu bebalutshwana abavuma ukuhlatshwa. Izolo kuhlatshwe abantu abangamakhulu phose amane, 395 kuphela, asebehlatshwe elizweni lonke kusukela lolu hlelo lwasungulwa kumaviki amane edluleyo. Sebezinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000, okulinani eliphansi kakhulu ngokutsho kwengcwethi ezibona ngezempilakahle. Uhlelo lokuhlaba iJackson esibili labo abahlatshwe yakuqala ngenyanga edluleyo, abagoqela odokotela, abongi lomsekeli kamongameli njalo engumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga, lalo luqale izolo. Okumangalisa abaningi ukuthi kungani umongameli Emerson Mnangagwa elokhu engakahlatshwa ijekiseni yakwele China le, lanxa ebethembisile ukuthi uzahlatshwa ndawonye labaphathintambo bakahulumende wakhe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla, waqala ngokumbuza ukuthi sehlatshiwe yini njengoba abakhokheli bamasonto labo sebehlatshwa.
Mina ngowami kangikahlatshwa ngezizathu zona lezi eziningi ezijiyeneyo zokuthi kasikezwe isimemezelo esiqonde sokuthi abantu abathize ngababuye bazohlatshwa endaweni ethize. Ngobana kukhangathi indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni, kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo umele bahlatshwe. Yobusitshwa babalisa abafundiswa bani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi nje vele uyantenga ntenga. Ungathi into nje yenzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba. Angaboni lo yedwa osehlatshiwe. Njalo labazalwane labo ngokunjalo asikababoni abagijimela ukuthi bahlatshwe. Hayi, besingakahlatshwa. Njalo lo mkhosi wokuthi sehlatshelwa ngaphi nje abafundisi labanye besingakawuzwa.
So kule nyanga abantu besatshwa ikakhulu abezempilakahle, kodwa amanani alokhe ephansi. Njengoba sokuhlatshwa lina abafundisi, ababalisi labanye, ubona kusiba lobubelo na?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu le ivele ingathi iyakhathaza. Utubo ibuti yena uhulumende lo lokacha lozenhlala kahle kabazange bazinika isikhathi sokuthi basakaze bafundise abantu ukuthi kungani kumele bahlatshwe yona le ijekiseni iSinopharm ekhanya abantu bengayithembi kangako ngokuthi ivela kwele China iChina kuleli lizwe kayisilo lizwe likhangelelwe kuhle kakhulu ngabantu abaningi ngaphandle kweziphatha amandla zikahulumende ngoba engxe kukhona abakuzuza khona ngoba bangagula abanye bakhona bagijimela khona ukuthi bayekelatshwa khona le kodwa oluningi lolu lumadolonzima ngayona le ivaccine eSinopharm ngobana kakucaci kahle ukuthi iyalungiswa njani yapasiswa ngaphi izitatamende zabo World Health Organization zokuthi ivaccine sibili hayi kungathi kuyasilela njalo kanti ungakhohlwa ukuthi sikhuluma njani namhlanje nje iningi lezokuphatha amandla zikahulumende azikahlatshwa leyo jekiseni sokuze kuthiwa sekubuye eyinye abantu sebeze bephindwa ihlandla lesibili yizo izinto ezitholisa abantu ukuthi kathi zona izikhulu labakhokheli labaphathi belizwe leli badondiswa yini ukuthi bayehlatshwa njengekhabhinethi kamongameli layo umongameli yini beyingahlatshwa
lo ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla isikhulumeliso gatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu luhamba kuhle uthe njalo abezempilakahle sebevuma ukuhlatshwa ngobuningi babo Namhlanje ubulawayo unanze ilanga lokuqakathekiswa kwabesifazana ele International Women's Day lapho inhlanganiso ezivalisa Internews sites amakhosikazi media le Girls Table abaqoqe umbuthano wokuxoxisana labesifazana abakumsebenzi eqakathekileyo ngesikhathi se-COVID-19 bebonisana ngabahlanganela kho lokuba inyathelo bani abangalithatha ukuzivikela kulumkhuhlane uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Abesifazana abakumsebenzi oqakathekileyo abangama-frontline workers bathi bekungelula njalo lokho kungelula ukusebenza ngapha bechayisa besiya emakhaya ngoba becatshangelwa ukuba bamemethekisa igcikwane le-COVID-19. Unkosikazi Nomathemba Mhlanga ongumongikazi ngomunye obhekane lobandlululo esibholaneni.
Mina njengo-frontline worker ekuseni nje ngisiya esibholaneni ngahamba thatha amabhaketi labantu abami sihamba esibholaneni wonke umuntu ade sesibholane bahle bacomplaina bengikhangele ngibona ukuthi abantu bakhuluma ngani nxiba abantu bazixoxela nje ngifika lami ngithi ngifake ibhaketi lami ku-queue njengoba kuyabe kule queue bonke vele omunye lolo omunye bengafuni ukuthi asondele eduzane lami bonke bahle bathatha amabhaketi bahamba so ngazibuza ukuthi ngathikhathi lakhanya linibalekela sokwenze njani bakhanya becomplaina besithi ngangcono kuye kukhulunywa kukhansela ukuthi abantu laba bengaphiwa amangcono baphiwa amanzi besezindlini ngoba kuzagcina sokubangela ukuthi lathi sithole i-COVID
intatheli zindaba yesayithi engene umhlangano walamuhla owasila kulolu bhubhano unkosikazi Abigail Khuphe uthi kuqakathekile ukuba ama-frontline workers bathole usizo
okay ama-frontline workers fanele athole i-counseling ngoba indaba le ye-COVID le it's psychologically draining and emotional draining ama-frontline workers nyanti samba we mix with people nsuku zonke and yabe ungakwazi ukuthi umuntu othintane layo ohlangane layo ulayo i-COVID kumbe kalayo nasuhambe endlini uyafuthela abanye mbawubatheleli so it's emotionally draining. I think ufana uhulumende or ama-organizations awasebenzelayo abone ukuthi kuyaba lama counseling services.
Unkosikazi sitshengisiwe siziba u-senior health promotion officer ku-council yakobulawayo upha umbono wakhe ngejekiseni le-vaccine.
Ngingathanda ukuthi engikhuthaze abantu ukuthi labo bahlabe siyazi ukuthi kulama i-misinformation ekade sekuletha kakhulu abantu bengelashwa be-vaccine kodwa mna engivalisela khona ukuthi sengihlabile I never had any problem so kuqakathekileyo ukuthi sonke sihlabe but nxa usuhlabile akutsho ukuthi akufanelanga siqhubekele phambili singasayenzi i-prevention
unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo emakhosikazi media ukhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso kwabesilisa ngokuphathelane le International Women's Day.
Obaba siyabadinga ukuthi basimele ngobubandlululo oluningi esihlangana lalo izikhathi eziningi. Obaba yibaba lamandla ukuthi baluqede ngoba yibo abaphethe izintambo endaweni eziningi. Ngakho ke siyacela ukuthi khona basebenzise labamazwi abo okungabaphakame, basikhulumele, bakhulumele namantombazana angawabo, bakhulumele onina labodade wabo ukuze sonke singumphakathi silingane sithuthukise izigaba zethu.
Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomhlaba ethi Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Kuthi elizweni isithi Women's Rights to Decision Making Vital in the Fight Against COVID-19 Pandemic. Emizameni yokugcwalisa lezi ndikimba inhlanganiso ye-European Union isifake inkulungwane ezingamashumi amabili lanye amadola eMelika i-$21 million ezasebenza kunhlelo zokuqala zokuzama ukumelana lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana eZimbabwe. Uhlelo lwabe-European Union olwezi Spotlight Initiative luqhutshwa phansi kolokulwisana lodlame oluqondiswe kwabesifazana lamantombazana kunhlelo ze-Sustainable Development Goal 5 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
ELeTanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukushona kukamnumzana John Magufuli Buthange obephethe leso isikhundla. Umufi ubesekuhlandla lakhe lesibili lokubusa, njalo unkosikazi Hassan ukhangelelwe ukuphatha intambo zombuso kuze kufike umnyaka ka-2025. Umongameli Hassan ngawukuqala wesifazana ukuba ngumongameli kweleTanzania, njalo uke waphatha izikhundla ezimqoka kuhulumende walelo lizwe. Iningi emhlabeni jikelele lilokhu liduduza eleTanzania, njalo umongameli Hassan ubikwa isithi umufi umnumzana Magufuli uzangcwatshwa mhla ka-25 ngeviki ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umsasimo Joyce owe Malawi naye wangena ngenxa ukuthi wakufe president. But what happens ngoba kulokungahloniphi abantu abangomama eAfrika, uJoyce siyambona waphanga wakhushwa futhi sokubuyelwe ku-election. So iAfrika ungathi naye kabi ready for ama women leaders, and lokho kukhozwa kubangelwa ikwehluleka kwethu nje ukukhohlwa ngezolo lapho omama babebekelwe khona ukuthi abasibo abangabusa. So asibheke nike sibone ithuba elihle elakhe unkosikazi uHassan to prove a point and show ukuthi she can actually take the lead and lead her country. Umagufuli tried to be this different leader, obe to some extent dictatorial, perhaps out of the anger ngubona abanye abakhokheli besehluleka. So abantu be-Tanzania ke manje bakhangelele ukuthi perhaps bathole something different, although bona bemthanda ngoba obesilwa kakhulu le-corruption lento esifana lezo. Asiboneni-ke ukuthi yena unkosikazi uHassan uzoyenza kanjani.
Singatheni ngokunye okwakuchiwo ngumnumzana Magufuli, kulabanye abakhanya babemthanda njalo abanye ababemsola. Sesikhangela kwezamalungelo oluntu kanye lekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19.
Umagufuli ngumuntu obe ledlabuzane elihle kakhulu and lokuzonda ukugwadi. Idlabuzane lakhe leli lokuzonda kwakhe bekuphuma ekuboneni ububi obe busenziwa elizweni lakhe nasezwenikazini le-Africa in general, okule poor leadership khona. A very good example is kuthiwa khona nge-psychology ye-anger engingayishare nawe nje ukuthi if ubona usi uyihlwe isahluleke, uyihlwe eshaya unyoko, uyihlwe esidakwa, uyihlwe senza zonke izinto zokwehluleka, wena bese umzondela okujayele ukwenzakala ukuthi ugcine usenza amaphutha ayedlula wakhe. Uyihlwe ehambe ezala laphana esenzani, wena umkwatele ubaba wayisahluleke, ubuya ne-anger kuleso space, bese ufika nje uveze i-anger uze ufe ube worse than ubaba wakho.
umkhulu usiliqhegu simenza inkalakatha yomuntu. So even nako leadership kufuna umuntu obuya esopa ezitshela ukuthi he is part of a bigger system and is going to work with others to change the system. So I think umugufuli wehluleke khona apho wagcine se amuntu yabona utshengisi wabona si dictatorship kakhulu wase sehluleke ukuba again diplomatic about iCOVID-19. So you cannot do that work. And we are not saying to blow ngoba asina proof asibo dokotela thina, but we are just saying for his country he invited the wrong attention.
Lo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecobongula ezambusazwe sixoxela ese South Africa. Live talk namhlanje sikhangela udaba lwejekiseni ye COVID-19 vaccine eyokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Ziyakhala iziphepheli ezihlala eDurban camp kwele Botswana ezithi zibiselwa ngenkani ekhaya inhlanganiso yobona ngokuvikela iziphepheli e United Nations High Commission for Refugees. Uhulumende wakwale Botswana kanye lo eZimbabwe okwamanje sokubiselwe abanye ekhaya abathi babalekela ukuchaywa ngabalandeli bebandla lezano PF. Kulabanye njalo abafisa ukubuyela ekhaya bekhululekile. Ake sizwe umnumzana na Weston Chibi ekhuluma ngodaba lolu lo Kips Dube we Studio 7.
Abantu ba force ukuthi baphenduke ekhaya. Akona umuntu ovumayo ukubuleka ubuyele ekhaya. Wonke umuntu vele labahambileyo abanye bakambe ngemani, thina siyahamba ngemani next week. Akona umuntu ovumayo ukuhamba. But ngenxa ukuthi sabona ama Namibians ukuthi bathithwa kanjani, behamba bengela lutho betshiya zonke izinto zabo. Sibona ukuthi kungangcono sibalise lawa ama forms awe voluntary repatriation now. Sibuyele ekhaya. Ukuyaphela ekhaya kungcono baba Dube. Ngoba ingcwaba lakho bazalibona abantwana labazukulu bakho bethi anguba bomdala lolele la kungcono.
Sikathi wena ngokutsho kwakho khonapho utsho ukuthi balibambe ngamandla ukuthi libuyele ekhaya lingafuni.
Basihamba ngamandla, basihamba ngamandla. Asikwanisi ukuthi singabuyele ekhaya kathesi ngoba yinto esalibalekayo. Kufanele sibuyele futhi silitshele ukuthi into esalibalekelayo leyana ayisekho, sicela ukuthi sibuyele ekhaya. Besincedise ukuthi sibuyele ekhaya, not ukuthi sicela ukuthi buyelanini sokurayithi. Sokurayithi yini sina sikwazi ukuthi la ma-sentence akakavuthithwa ayangezelwa, but sokutshela ukuthi ama-human rights sekhona eZimbabwe. Angapha ama-human rights angikhona.
So manje lapho uthini, ucelani uncedo oludingayo lokhu ba?
Uncedo angisabi uceli baba ngoba ngilicelile ngesikhathi engibe ngilufuna ngalo alubuyanga. Ube sicela uncedo lokuthi bemise kancane. Sikhulume even lo government wethu abuye kithi asitshele ukuthi siyokuphila kanjani labantu labana esesilwa labo. Inkomo zethu ezathathwa le mbuzi yabathatha bezidla asizazibona kumbe siyophila kanjani labantu labana babesi sihlasela kungaka. So iluncedo bese silifuna ukuthi kumisiwe kancane at least sike sikhulumisane. But kwehlule baba Dube abantu sebephendukile, abanye sebezaphenduka futhi asikwazi labanga abalisanga ukuthi kuzoba yini.
Inhlanganiso ye-UNHCR ithini ngakho konke lokhu?
Labana yibo abantu abale corruption enye nzima laba. Abantu labana basinisa kulo uhulumende womanyano. Sathi sifuna ukubuyela ekhaya bathi manini lina maZimbabwe lizancedwa. Sizancedwa ngendlela bani? Sizanikwa sizaya kwa third country. He promises silayo from UNHCR and Alian. But namuhla sebesitshintshe. Sebesele ukuthi akuna nto yesisabayo. Futhi ilinqama low profile politicians. Akuna nto umuntu ozalibulala. Mina bantshele bathi what's so special about you wena? Ngo-Olivia Mugambi, the protection officer. Enje ukuthi what's so special about you? KuZimbabwe kuna bantu bali 13 million. So mina ngamtshela ngathi ngispecial ebantwaneni bami lezihlobo zami. Ngabe ngingaso special kuwe langaphi but ebantwaneni bami ngispecial.
Ye, wabatshela yini ukuthi wahlaselwa khona ngale marange? Wabatshela ngakho lokho yini?
Sabatshela ukuthi kathesi lezindlu asila zachiswa khona ngale ekhaya. Siyokuqalisa kanjani? Umkhono weshuro wathi uzasinika amatent. Mina uzasinika amatent ngihlelele abantwana bayi 6,000 yini? Uthi khona lokho siza kubona sisekhaya. So uyabona ukuthi into zangu khona ezikhulunywa ngomlomo bantu asezo uzithembe. Uzathemba kanjani into ekhulunywa ngomlomo kungela mbhalo okhona ukuthi umbhalo lo umisiwe ukuthi uqinise amazwi lawo akhulunywe.
Umnumzana Western Chibi uhlala eDurban refugee camp kwele Botswana ubekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseDurban.
Le
Radio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Abavalisi mihlanganiso ezizimeleyo labakubandla lezanu PF bathi kumele abantu eZimbabwe basebenze ndawonye ukuze kudingwe okokufikela abasebenza ezikolo labantwana ukwenzela ukuthi bengathaphi igcikwane le-COVID-19. Unkosazana Melissa Chingwanangwana wokunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe lomnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF baxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Uhulumende nxa efuna ukuthi kungabi kungahluphi phambili ngale bahlale phansi lababalisi labazali labo bonke abantu abalandi lokwenza lezomfundo sivumelane sibonisane sihlanganise amakhanda sibone ukuthi singakulungisisa njani ngoba phambili ngale sizakhala ngoba ababalisi labo balambile kodwa singabazali lathi singababalisi sifuna ukuyafundisa abantwabethu lathi silabantwana abaye esikole siyafuna ukuthi izinto zihambe ngendlela so sikhalela ukuthi hayi uhulumende kabone ukuthi ungakaphambaniseki kakhulu bahlale phansi lababalisi labazali.
Ye, so nxa behlala phansi hlalo phansi lapha kumele kukhulunyweni
siholo lababalisi ngoba ababalisi nxa kungalungisiswa ngendaba yenaleyo ababalisi abasoze bebuyele emsebenzini. Owesibili kukhangelisisa ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi kuvikele ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikoleni ababalisi labantwana bengavikelwa njani kunja kula malungiselelo ayenziweyo siyabuyela nje akula mntu othestiweyo. Izikole ezisemaphandleni azila ma-PPEs ayenelisayo siyazama ukuthi sidobhe lokhu lalokhuyana ukuthi sivale lapha lalaphana kodwa akwenelisi so uhulumende kabona ukuthi hhayi asilungisiseni iholo le ndaba zama-PPEs abantwana behambe sikwazi ukuthi nxa sibuyela emsebenzini sivikelekile njalo sithabile sithole imali eyenelisayo.
Golide sijala ukuze umnumzana Mfuli Ncube esithi kule surplus kubhujethi kule surplus yalokhu kwayangazani iZimbabwe iyashaya silokuzwayo kwezemali kodwa phela sikuboni konke lokhu kutranslata kulokhu ukuthi ezikolo kumele kulungiswe okufunwa ngababalisi okufunwa ngabazali so abantwana baphonga untula nje ngokutho kwabo lapha baphonga untula besezikolo labo balisi bathi hayi xa kunja chaba so golide lapha kulo daba la ngena khona baba
khona kufuna ukubana ababalisi labo behambe behlabi njalo kufuna sibili ukubana ama-PPEs abe khona ukwenzela sivikele ubhubhane lolu olwe-COVID-19 lolu so into zonke lezi ziyafunakala sibili yikho sokuqakathekile sikulima in all earnest khonoku okuthiwo sibili okwama-surplus kuma-budget sikubonile kwezindawo imazelwa zisebenza sesibonile a lot of development iyenzakala imigwaqo iyakhiwa amadama ayakhiwa kungaso zimali ezibolekwayo ezivela phandle kuzimali eziphuma within i-treasury yethu khonapha okuyinto enhle kathesi ke sokumele ukuthi ngabe u-finance minister wethu abambisane-ke kuhle lowe-education lowe-labour bebone-ke ukuthi right isakasiyana ingayo emgwaqweni kuphela enye imali kayibuye-ke ezikolo khonaphana so yikho i-engagement leyana esifunakala kakhulu sibili ubana ama-stakeholders wonke ngaphathiseke edabeni kungene bona labo abe-minister of finance
lapha sizwe umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF lo nkosazana Melissa Chingwanangwana bexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi le-VOA eNdebele. Woza Friday kuliviki selomculi odabuka entaba zenduna uThandazane Sibindi owazakala ngokuthi nguphazamisa usethuthele kwele South Africa izama ukuthuthukisa umculo wakhe kamasikandi. Asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Spandau weStudio 7.
Opa
waphazamisa uqale ukucula esemncane ecula ingoma zokholo uthe eqala ukukhula wangena umculo kamasikandi siyakwamkela uhlelo phazamisa
ekhaya kusentabazinduna ebhekene kodwa ngokuzalwa ngizalelwe eGwanda endaweni yaseShake ngaqala izifundo zami eJukwe kwasokuthi-ke ngokuya kwesikhathi-ke abazali base beyathutha besuke endaweni yaseGwanda beya endaweni yasentabazinduna la ngafike ngaqhubeka futhi njalo khona ngezifundo zami sengifunda esikoleni okuthiwa inhlamba baloyi yasentabazinduna ebhekene ucula ngiqale ngisesontweni
igama elithi phazamisa walithola njani umfoka sibindi
kwakunomcimbi evilalisa kwasukuthi ababukeli ababebuka lo mdlalo sasiye kuwo basuka abanye beza kimi ufika kwami kwasukuthi umfo wangima weza kimi wathi wena ungiphazamisa imicimbi yamanye amadoda hhayi ndafika kanjalo lo gama nami ngase ngiyalithatha ngalisebenzisa ine-album langizizwa khona ngokaphazamisa sihloko se-album sithi emakhaya lapho engihamba khona nenkosi yamagcokami
ukhule ethanda umculi olodumo ubheka umuzilithuli waze wahlangana lomunye umculi kamasigande emzansi unkosi yamagcokama ocula ezingeni eliphezulu owamenza waba nomfutho wokusebenza gadalala kwezomculo
wangibonisa ukuthi mina ngakhona nami ukuthi ngiyimele ngime ngiqhube lesiphiwo sami mina kule project yami lengiyenzayo ngiyimele ngingedwa kulo msebenzi lo nje wangisiza ngophazamisa nje ngiphazamisa ngingedwa
kunjenje ukhethiwe njengomculi osacathulayo ukuthi umculo wakhe ungene kungoma ezingamashumi amabili eziphezulu emzansi i-top 20 phosela izwi ubalaleli ungakahambi phazamisa
ngiyabathembisa ukuthi ngizoqhubeka ngibenzela okuhle umculo onenhlonipho umculo ovuselelayo ngiyavotelwa futhi ku-top 20 ngomgqibelo nje ngiyobuzobe ezinyathelana lapha kwi-top 20 labo abazobefisa mebukwazi ngami befisa mebe ngizoshiya amanamba lathi 061-281-0604 ngiyabonga sana mbonge njalo futhi nakubalaleli
besiliphazamisa ngomculo omnandi aphazamisa umculi kamasigandi obenguye esigwejiselayo namhlanje kuhlelo woza woza Friday igama lami ngeza Jesus Panda libe lempela kasonto emnandi
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eliqale izolo luqhubekela phambili eleTanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe. Kulandela ukushona kukamnumzana John Makofole Buthange. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi odabuka entaba zinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguphazamisa. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezimba.